Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi redzidzo yepasi rotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora dzidzo kuti iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review paine kunyunyuta kubva kuvabereki nemamwe masangano evarayiridzi pamusoro pezvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Bato rezanu PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau, vese vanoita izvi vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi ratanga nhasi chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review, icho chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki aendawo kumusangano weongororo yezvedzidzo uye amai Martha Makosa vati vanga vachitarisa kuti vanopa maonero avo nezvedzidzo yepasi, asi vati vawana kuine mibvunzo yakagadzirwa nechekare.
Ministry yakaformulata maquestions, saka isu taita sezvo tikasvika muyamuya maybe vanenge vachitibvunza kutoti imimi as parents zvii zvamuri kutarisira.
Mumwe zvemubereki adangozikanwa nekuti amai Tendai vati pamusoro pekuti zvikwanisiro zviri kunetsa kunyanya pakuita zvidzidzo zvekala, dzidzo iriko inoda kuti vana vagare vachiita tsvakurudzo pamadande mutande vachiti vave kusangana nezvimwe zvisinei nedzidzo.
Akatoona music kana chii akuita izvozvo nekutozoona zvimwe zvinhu zvisinei nezvaari kuresearch.
Zvirongwa zvekala zvinopa mukana kuvadzidzi kuti varatidze matarenda avo muzvinhu zvakasiyana-siyana, uye ndozvezvimwe zvinobatanidzwa nezvinenge zvawanikwa nemudzidzi mubvunzo dzake dzekupera kwezvidzidzo. Vatatenda Chimuti vataurawo neStudio 7 vati kunyange hazvo dzidzo iriko kusanganisira ikala yakanaka zvikuru kunyanya munyaya dzekushandisa umhizha hwaiye zvino, dambudziko nderekuti zvidzidzo zviriko zviri kuomera zvese vabereki nevana pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro nekudarodai zvambomirwa.
Kala acho vamwe vanotouya nevana even isu vabereki hatitomagoni.
Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita atiwo zvidzidzo zvawandisa uye hakuna vadzidzisi vane unyanzvi hwezvimwe zvidzidzo izvi.
Izvezvika vanoti VPA inofanira kunge ina ticha vayo, but VPA haina ticha. Zvakungomupunyikidzwa muna ticha iyeye agara arivo. Kalikwilamu yavo iyi tikutoona itotostrena vana.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vati ongororo yavange vachitawo parutivi inoratidza kuti vabereki vakawanda vasi kufara neurongwa hwedzidzo huu kunyanya hwecontinuous assessment learning activities, vakakurudzira kuti zvidzidzo zvekala zvideredzwe wandu vachitawo vanoda kuti dzidziso yebumbiro remutemo ive muzvidzidzo.
Kuti constitution literacy inoda kudzidziswa kubva vana vari vadiki, saka tinoda kuti zviiswa izvozvo mucurriculum. Pamakala tiri kuti ngapa zvidzidziswe pangosara paine one color pamwana chete.
Munyori anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vati sebato vanoona kuti urongwa hwedzidzo huripo huri kuda mari yakawanda zvakanyanya.
Mamiriro akaita upfumi hwenyika munyika huri kukonzeresa kuti vabereki vadhurirwe zvakanyanya nekudzidzisa vana vavo muzvikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kudivi reZANU-PF sezvo tatadza kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Mutauriri webasi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chatanga uye chiri kufamba zvakanaka.
Tambopedza zvatiri kuita. Pane vamwe vasekonda zvatiri kusanga navo, asi zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vachitaura nezvekugunununa kwevamwe vabereki nekuwana kuine mibvunzo yavanga vachinzi vapindure, vandoro vati ndo zvavakaona zvichiita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupetwa mangwana, vandoro vachiti vanenge vava nezvakazara pamusoro pechirongwa ichi manheru anhasi. Vatiwo donzvo ravo nderekuona kuti munhu wese munyika akwanisa kupa pfungwa dzake. Urongwa hwedzidzo hutsvahu kana kuti new curriculum yakatanga kugadzirwa muna 2014 yakapedziswa muna 2015. Urongwa hwekuivandudza muzvikamu hwakazotangawo muna 2017. Hwaro hwedzidzo hu kana kuti principles hunosanganisira kuenzaniswa kwemikana, inclusivity, kuwanikwa nyore, accessibility, hunhu, respect uye kuva pachena, transparent. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose, icho chinonzi chatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vanga vachiramba kubayisa vana vavo nhomba iyi vachiti vanga vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi 26 mwedzi uno, uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa, uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti amai Evelyn Mandaza vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho.
Chiyangu tanga zvedu bati tena kuye vana mapurinza ari kuoparera bati vamwe vacho vakutiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vange vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Tose vanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekuseva vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana ichechi chirwere chemeta makumbo. Asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti nezvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mujiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kutipa zvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panzi pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uye zvari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablis edu ashanda.
Vamwe vana mukoti vataura nestudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato namwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist Judah Caesar Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti eJudah Caesar tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe especially at leadership level. Those are the gatekeepers which emanate information to the people. That's why you can see now kuti nyango ripo ndekuti ngatirambe tichidzisa wanhu and can touch some
vamwe vagari vemaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetsika kuenda kuzvipatara kana makliniki izvo zviri kure navo izvi zvatsikirwawo namambo chitanga vafeleni chauke vekumwenezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro
ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwokuti vaunze chipatara pamusha wemunhu nhamo yata hatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya dzimba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba
nguva chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweafrica dzakaita semalawi nemozambique hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 miriyoni senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba
bato riri kutonga rezano PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau uye vese vanoita izvi vanofanira kumhangarirwa kumapurisa zvisinei kuti ndevebato ripi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaobert mpopo pamusangano wekuziva kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe zimbabwe union of journalists zuch nemedia institute of southern africa zimbabwe Misa Zimbabwe vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare vamupopo vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau
There's never a suggestion that talks about harassments
Hatina kumbogara tataura kuti vatori venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo
Asi vamupopo vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sezvo risiri donzvo rezanu pf kuvhiringidza vatapi venhau vamupopo vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera vachiti nyaya yekutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva mumwe mukuru musangano remisa zimbabwe vachris chinaka vati nhaurirano nezanu pf dzafamba zvakanaka chose uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo
chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vatore vatori venhau sevatori venhau vasingasarudzi kuti vanobva kupi isuwo sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu
mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau rezimbabwe national editors forum zinef zvakare vari mupepeti vepanhau resunday mail amai victoria ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka
vane zvichemo zvenge vainazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekutora dairi isi tikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipewo mashoko chaiyo asi hatikugone kubatai tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kwenge uchiita kana kuvhiringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau
mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi leopold munhende audza studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hwezanu pf hwavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo
vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo nyangwewo vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana-konana nevatungamiri vemapato aya
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia alliance of zimbabwe vana ijaunya mutumbu vati vaita chibvumirano chekuti vachaita ubasa ravo nemazvo uye itariro yavo kuti vatori venhau vachashanda vakachengetedzwa.
Ivo vatipa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare. Vatapi venhau vachapihwa kunyange nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka.
Mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF, Triple C neMDC pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova, kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mifananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti MAS, ZUJI neMISA zvironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika. Uye mukupera kwesvondo rino, masangano aya achasangana nebato reCitizens Coalition for Change, Triple C, pamwe neMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa, uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano mazhinji anosanganisira United Nations neAfrican Union anonzi ane chivimbo chekuti mapato ari kurwisana muSudan acharemekedza chibvumirano chekumbomisa hondo kwevhiki rimwe chete kutanga nezuro manheru. Asi kunyange hazvo paine chibvumirano ichi, vagari vemuSudan vari kuti pane kurwisana kwakaitika nezuro manheru muguta guru reKhartoum. Sangano reUnited Nations Security Council rinonzi riri kutarisirwa kusangana nhasi kuti rizeye pamusoro pezvinyorwa zvinobva kumutungamiri wegungano reUnited Nations vaAntonio Guterres pamusoro pemabasa ari kubatwa pasi pechirongwa cheUN Integrated Transition Assistance Mission chiri kuita basa muSudan. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iri kunetsa kunyika yeSudani inoona iyo kuti vana vanozvarwa kuSudani vanosvika miriyoni nechidimbu vakatiza munyika iyi mudzimba dzavo. Vanosvika 250,000 vanotiza mudzimba dzavo vachinogara kune dzimwe nyika dzakapoteredza Sudan dzinosanganisa Chad, South Sudan, Egypt, Central African Republic. Kuchitiwo vanosvika 843,000 zvizvarwa zvekuSudan zvakatiza zvichinogara mune dzimwe nzvimbo imomo, and zvichioneka kuti vanotiza kudzimba dzavo kunyanya-nyanya madzimai, vana, vakaremara nevechikuru kubudikidza nehondo yanetsa ikoko iri kunzi hondo iri kuitwa pakati pevana vekuSudan, masoja enyika neamwe masoja anonzi mareactionary force ari masoja emuSudan zvakare vachirwira ugaro kana kuti utongi kana kuti masimba ekuti anotonga Sudan ndiani. Zvakanganisa ugaro hwevanhu vanosvika 16 million munyika yeSudan.
Munoona kunge mapato maviri aya echiuto achakwanisa here kuremekedza chibvumirano chavakanyorana chekuti vambomisa kurwa kwevhiki rimwe chete?
Tinofara nekuti mapato anoona nezvematongerwo enyika mudunhu reAfrica kana kuti African Union pachirungu zvichibatanidzawo nevamwe vanonzi the Arab League vechitendero chechiIslam kunyanyanya vachishanda vari kunyika Dubai kana kuti United Arab Emirates vari kuedza kuisa pato vari kurwisana kuti vagare pamwe chete vataurirane kuti vadzosere nyika yeSudan kuutongi hwejikerere, kuutongi hwevana hwemuSudan. Ndiwo munamato wedu watinoita kuti dai zvaibvira utongi hwedu hwenyika dzemuAfrica hwadzokera kuvanhu. Vanotonga Africa vabvisa utongi hwechisimba asi vaisa yatinoti development pachirungu kana kuti budiriro pamberi kuitira kuti kunyangwe vanhu vakapokana pakuona kwavo kwematongerwo enyika havangabudisirani mapanga nemapfumo nekuda kuurayirana nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reparamende vaKevin McCarthy vakasangana zvakare nezuro pamusoro pehurukuro dzakakosha dzekukwidza mari inokweretwa nehurumende uye panonzi hapana kuwirirana kwakaitika zvakare. Izvi zviri kuuya apo hurumende yatarisana nekusvika kwenguva yekuti inge yawana mari kuitira kuti isavhare mapazi ayo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyanga zvehurumende iri kuvimbisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko akonzerwa nekukwira kwemutengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika, hadzioni paine chikuru chinobuda sezvo kasiriki kutanga kuti hurumende inge ichipa vimbiso yakadai. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa pamwe chete nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ekuvimbisa vatengi kuti hurumende iri kutora matanho anovachengetedza uye vachabatwa vaine chekuita nematambudziko akatarisana nenyika aya vacharangwa zvakaomarara. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha ava vanodzidzisa muno muAmerica vanoti hapana chitsva pane zvose zviri kunzi nehurumende iri kuita kudzivirira vatengi.
Taurira watakanzwa tanzwazve haasi matsva kubvira kuhurumende kana kubvira kuna president, nokuti kukura kwezvinhu hakuna kutanga nhasi. Zvekare mamezures kana zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa upfumi hwenyika kunosanganisira kukura kwezvinhu hazvina kutanga nhasi.
Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuziva painogumira munyaya dzemitengo yezvinhu, kwete kuita masemukati enzane nevezvitoro.
Ndo zvinozotisvitsa paya patakambosvika pa2007-2008 kuti muzvitoro munezenge moshayikwa zvinhu, nokuti vamabhizinesi vanenge voshayiwawo mari kana kuti vasati vachada kunozvipinza munyatwa nokunotsvaga US dollar pamusika mutema. Saka kuti dambudziko iri ringe richipera rokukwira kwezvinhu, hunge tose kunyanya hurumende ichizvishoravo iyo kuti nemhaka yei mitemo yayabudisa yabudisazve isina chainonyanya kuchinja kwenguva yakareba muupfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura pane mwongo wedambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri.
Dambudziko ratinoona nderekuti vanogadzira zvinhu nevanotengesa zvinhu kuzvitoro vari kuendesa zvigadzirwa kuinformal market vachinzvenga formal channel nechikonzero chekuti ivo vanenge vachida kutengesa nemayusa chete.
Vamutashu anoti kumuridzi wechitoro dambudziko riri pakuti anenge atenga zvinhu zvekutengesa achishandisa dhora rekuAmerica, asi ozomanikidzwa nemutemo kuti atengese zvinhu izvozvo nedhora remunyika pamwe nerekuAmerica. Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika aya ari kukonzerwa nekukwira kwehuwandu hwedhora remunyika riri kutenderera pamisika.
Nekuda kwekukwira kuri kuita money supply uyewo zvekare nekukwira kwabva kwaita zvinhu in terms of my price ezvinhu mumaZimbabwean dollars, izvo zvese zvirikuramba zvichiita kuti vanhu vazhinji vaprefere kunge vachitenga nekutengesa kana kuita store value neupfumi hwavo vachishandisa maUnited States dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamutashu vanodzoka vachiti
vanogadzira zvinhu vanofana kusapa marunners zvinhu zvavanogadzira, nekuti muekonomi tikange taane marunners ivo vachikwanisa kungogadzira zvinhu vachiendesa kune munhu wechitoro wavanoziva, ndo panozokonzera madistortions atiri kuona iwaya.
Dr. Chitambara vanotiwo zvimwe zvinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukwira kwemari yemunyika pamisika kuburikidza nekutora matanho anosanganisira kutarisa mihoro iri kutambirwa nevashandi iri mumadhora emunyika.
Saka tinofanira kugadzirisa nyaya yekukwira kuri kuita money supply, nyaya yeliquidity.
Hurumende iri kuedza kutora matanho anodzikamisa mitengo anosanganisira kubvumidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze zvisingabhadharirwi mitero kwemwedzi mitanhatu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinopedza dambudziko iri chete kuvhara kutengeswa mumigwagwa kwezvose zvinowanikwa muzvitoro nemitengo iri pasi. Vanotevera nhabvu munyika vanoti gakava riri pakati pesangano renhabvu yepasi rose reFIFA nesangano reSports and Recreation Commission riri kutadzisa vechidiki vakawanda kuwana mikana yekuti vatambire nhabvu kunze kwenyika zvichitevera kumiswa kweZimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
FIFA yakamisa Zimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kubudikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlochwa, avo vakadzinga bhodhi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bhodhi ravakamambo, kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulochwa nebhodhi ravo vakaramba vakatsika madziro, izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu, uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu anechekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira, vaClinton Matiza, vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitira hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazvibvumire pati. Zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhora redu. Bhora rinori kubva padzoka PSL, mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani, ari kuti achitokwira. But zvazvakashatira ndezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu, Lawrence Mangenje, anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarirawo kuti vazenge vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kujika, nekuti bhora redu harina kwari kuenda kana tine zvirango zvakaita sei. So idambudziko guru chaizvo rekuti dai zvaibvira vanova ivo ndo vanoneka madhisizheni panyaya yebhora remunomo, dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora radzoka internationally.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu, vaHope Chizuzu, vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1 to 5 ari kutamba, saka hatingati isusu development yevana hapasi sina, nokuti National Association haidevelope bhora. Chainongoita inobranda bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti hawirirani nemaonero avachizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Zvinonzi development grassroots football. Ende kana FIFA isiri kunza mari grassroots development, hapana development inoitika. Nekuti junior policy yes inenge iri panzi.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira, vaMartin Changachirere, vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinotaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents emaplayers, zvichipowo mukana wekuti vaonewo imwe mari, zvichipowo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maligi dzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission, Muzvari Elta Nengomasha, vanoti vechidiki vasaora mwoyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanha kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengomasha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera riini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora, kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya, iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose, yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria, iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezveurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuita ongorori iri pamusoro peurongwa hwedzidzo kana kuti curriculum review. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yanhau dzanhasi. Bazi redzidzo yepasi rinotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio kuvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 23 inkwekwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzali umntana ku-grade 2 lomnye ku-grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Ngenza kakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubuso siyaprintisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previous year attacks, now we village in 20 something bonds were vaccinated. It was rare to have a vaccinated at that time.
Abogatsha lwezempilakahle basungula uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Ibandla elibusayo elezanupf lithi ngalilayo imithetho encindezela loma ukuhlukuluza intathele zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole-continuous assessment learning kumbe ikhala. Kubika u-Ezra Chizaspanda we-Studio 7.
I-new curriculum le yafakwa ngoye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Dokora ngomnyaka ka-2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwayo ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ubizwa ngokuthi nguNakakith uthi ufuna i-new curriculum le iguqulwe.
Umzali umntana ku-grade 2 lomnye u-grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Ngenza kakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubuso siyaprintisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala nzimela abantwana. UMrs. Elasi Musoza ufundisa ugrade 3 laye ngomunye wabathi inew curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengithatha njengeproject ye-university. E-university ngimdala nginjengenza iproject A1 engiyisubmithayo kumbe kuyathatha unyaka wonke kumbe mbili ngisenza iproject. Ukuze kube lesisindo, ukuze bafunde neskill esifuna basifunde, kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwe ikhala eyodwa, yento eyodwa bangayenza, bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo. So singakwenza kube kunengi, kugcina sokusenziwa ngabazali, umntwana usale engafundanga.
Umbalisi uMrs. T. Sibanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyi-review, siqalise namuhla, siqala ngeqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo, ikakhulu bathi sibathwalisa nzima ngamakhala. Insuku zonke kuphiwa amakhala, sisalali lobuthongo. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu ezikhwameni.
Incwadi kwezemfundo zithi inew curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo ngusomfundo owaphatha izikolo eziningi kwele Zimbabwe kasange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imboza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo kawuhambelani namamaks akhona e-30% ususuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikola zila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumo Umwana sokata lozo mfundo osalile ukuluma ngohlelo olwekhala kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle uza khuluma ngokwekhala isiphelile imhlangano enziwa elizwe lonke yokucubungula inew curriculum umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 ngobulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Abogatsha lwezempila kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalane leZimbabwe akugqela iMozambique leMalawi. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uZulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini seWange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasishiya galolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye isibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Butinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkaye, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previous year, ma we village le 20 something bonke babe evacuated enxenye. Oh, it was rare ukuthola abangavaccinated at that time.
Umnumzana Elias Nyoni isakhamuzi saseWange uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Mina ngwami ngile experience ukubona umfowethu owa-affectwa umkhuhlane lokudala. So nxa kuzaba yinto esizayitshiyela umama kuphela, kwesinye isikhathi umama yangelaso isikhathi sokuthi azothotisa umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona ukuqakatheka ukuthi ngibuye nami njengobaba lapha ngizotholisela umntwana sibavikele ngoba lo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha laye obeze labantwa bakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Lanxa sezohlaba umntwana ethuthi ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehealthy, uvikelekile. Nama injekisheni nalabe ihlatshwa kumbe kuthontisela abantwana.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje lugqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle iWorld Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane oweWorld Polio Virus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza intatheli zindaba. Ngakho ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kulomkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi intatheli zindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassment of journalists. In fact, we've never had a topic that talks about journalists in a manner that interferes with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
Umnumzana Obed Mpofu unobhala weZANU PF. Lapho limuzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli izindaba. Amabandla ezombusazwe akhoqela yona iZANU PF, iCCC leMTCT kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli izindaba. Bebachaya lokubabopha amahlayana, bebathathela lemifanekiso yabo loba ukubulala imitshina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuji labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuqokiswane ngomvikela wentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunje ngale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezi nhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapolisa umaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentatheli izindaba ngesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yezuji ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano namhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye le ndlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentatheli izindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sibili okwenzela biza lomhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lomhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginengi intatheli izindaba ziyahlukunyezwa ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni esifana nalezo. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu lapho.
Namhlanje belikhuluma leZANU PF bathini ke ngokuhlukunyezwa wentatheli izindaba ngamabandla ezombusazwe?
Ibandla leZANU PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kuntatheli izindaba. Kodwa ke thina njengentatheli izindaba futhi sibuye sathi hayi kuqakathekile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intatheli izindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wesigaba seSouth Carolina edale leSenate uMnumzana Tim Scott usebike uba uzengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans ikhanya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli wakwelemelika ese-White House ubikwa egcine ebotshwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba abe-Reuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kulihlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende, kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungiseki. ngoba abantu bama business yibo abashuka abalahleke kakhulu bacama ngokuthi ukusebenzisa iUS dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona ma business abashuka bakukhohlwe ukuthi iUS dollar njenge currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga ungaqala ukusebenzisa iUS dollar usenza kubuye abantu abangelani le production ukuthi bangene ku business ungakhangela kathesi ungakhangela iminyaka engu 5 edlulileyo uzananzelela ukuthi akula ngisho leyodwa i company elungisa impahla okuthiwa ngama manufacturers ebuyeleyo yazofaka ishop uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe
uncube uthi kumele kusetshenziswe idola lemelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe
ungabhoda kobulawayo eCity Center kuyo yonke ikona kulama Chinese shop athengisa izinto ezichipileyo ezivela eChina ezenzwe eChina ungananzelela amashop akhona ngawathathi iZimbabwe dollar athatha iUS dollar kumbe iRand okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashop alande ukuzokuqhumuza iUS dollar ilihambise China njalo okwenza kungabi lomuntu obuya ezokufaka imanufacturing plant eZimbabwe kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce ngeUS dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe so kuqhakathekile ukuthi ilizwe lenze idecision eyodwa idecision yokuthi iUS dollar ibe yicurrency ireserve currency egcinwa ireserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama imports anjenge fuel lokunye okungekhoyo elizweni ukuthi iproduction and other things kusetshenziswa ilocal currency and izinto eziproduce in local currency azingeke zidule njengezinto eziproduce in US dollar terms okwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe so as long as uhulumende ama business laye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa iUS dollar yikho okuzeza umnotho walelilizwe uqhubeke asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo ungazozushukume uhambe ngezinyawo
bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe
uthi i-rate of exchange le sikhona ivelela ngapi njani ayibonakali ngaluphu hlobo ngazi ngoba zenezomali ukuze zibe khona emabhenki iziyaba zivelele ngaphi umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivele ngaphi zenezimali abantu asebekhuluma ngama rate of exchange a more than 2,000 to 3,000 which is ithi isikhiwa yi-minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona iyabe ivelele ngaphi imbano yabe ikhiphile thina ke ngapha sithola lezo mali ezingamabhonda la makhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima hhayi lalolo uswazi lombhaca uthi luyalube nje kambe shure uthi lutepha ngale ndlela awethu umnotho sudlula lona uswazi lomkamasana
umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe
sesiyabuyela futhi ukukhipha ama-zero futhi nalana njengakudala asokuntengantenga ukuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi kuseyanga kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugiqika kuphela ukuthi uthana lana ugiqika usiya phansi ungakube kwazi engikubonayo nje kuphela ukuthi sikuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe okuletha lelo US dollars nalelo golede esilalo yokusiza kulama-hem-hem akula umuntu onke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayiqamele kulokuthi eye ebhenki ngoba ibunzima obukhona
umongameli Emmerson Mnangagwa umgcini-ngcebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni kodwa ingcweti kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukuqophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele, iFIFA leSports and Recreation Commission, sokwenze ukuba abatsha abanengi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
IFIFA nyakenye imise eleZimbabwe ukuba lephatheke emidlalweni yenhlanganiso le, kulandela ukucabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olweSports and Recreation Commission leZifa. IFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weZifa uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo, hatshi abakukhomishini le. Banengi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
I think abafana abancane abakhulayo, I think in part vele kuyababulala. Kuyababulala even in spirit, even a junior football yakhona ayikho that strong. Even umuntu ofuna ukudlala umunder 17 nayo 15 ohluke kwasi khathi alidlala under 17. So abafana abaningi bazakhuda into eziningi, I think kuyababulala especially abafana abancane.
Uthi udaba lweZifa kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu, I think futhi bebuye the way forward. Futhi bevumelana because bona bengayenzeli amasikwambuzi kunxa bona besula bebodwa, but now abantu abaphansi waba affected kakhulu. Affected now abafana abancane, affected thina lathi ama-coaches. So into ekhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu le-Highlanders lamanye amaqembu eMelika lakwe-South Africa ulombono ofanayo.
Kathesi asikwanisi ukudlala kuma-national teams. Abafana ama-under 15, 17, under 23 abadlali kuma-tournaments la kumele bathi abadlala khona. Ngakho-ke kugcina kusiba i-disadvantage kula abafana, especially laba bafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili, ngoba nxa ungadlala ngama-national team ama-caps akhona ngamalutshwane kubanye amazwe uyakwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhandle yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale talent, ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapho abazithengisa khona e-Europe, e-America lakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe okuhlupha i-SRC leZifa.
IZifa le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane le-FIFA kulungiswe kumbe kuqondiswe lapha okumele kuqondiswe khona. Singakalahlekelwa liningi labakhulayo abale talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo. Uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhululekile, besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenti abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka, osaphethe isikhundla sikamkhokheli weZifa umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo iyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. ULeopold Munende osakhulayo njalo oyintatheli izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sibona athesi uhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathi yena uzazenzela izinto, kodwa la iZifa yakhona akasayiniki imali. Izisebenzi zakhona lathi siyakwazi vele ukuthi izisebenzi azisela mali ngale eZifa, okutshengisela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
ELeZimbabwe selilomnyaka lenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe kulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. NginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe kanyalele Botswana athi ayasithiseka ngempumela yemizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esemngceleni yamazwe omabili, kubika uMqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola phakathi kwenxaki kulandela ukulwisana waqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokutshontshwa kwezifuyo. Abalimi kwele Botswana bebese tesa abadabuka eZimbabwe umlando ungena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumende weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umncele. Kodwa ngemva kwemhlangano enziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sokulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lintatheli zindaba eHebron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Bubira as they faced unprecedented assault as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Lokhu kugcizelelwa ngomela iZimbabwe kwele Botswana umnumzana abatirayi ishe mkono weshuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngakucelele Botswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our close relations, we managed to combat the result of livestock rustling, which has affected our farmers along.
Siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesibona sekulotshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni weGwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade selulubi kakhulu.
Besilo dubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eborder ikakhulu esigabeni sethu seGwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kwele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende bobabili bengenele kulolu daba. Ekubambisanini umsebenzi phakathi kwabo uhulumende bobabili kwenze kwaba kuhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi kuyajabulisa ukuthi udaba lolu soluyehlile ngemva kwemizamo enziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lendaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphikisana singamakhelwane weZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende bobabili emzameni yabo wenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucelele eBotswana lishiya imizi lisithi liyesaba amaselwana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasosha afaka inkamba ezitshiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk namhla kuhlelo The Connections kangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo ze primary le secondary kulabanengi abakhonona ngohlelo olwe continuous assessment learning. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakuhlukani isihlobo sike sikhangele ekade sikhokhela namhlanje. Ugatsha lwezemfundo yeprimary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze-new curriculum, abaningi besola uhlelo lwekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuntu ovikela umkhuhlane wepolio elizweni lonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.